taburitsa statement yedu iyo chitaura nenyaya yemhirizhonga yatiri kunzwa ndofunga imi mainzwawo yakaitika kumatopo nekuinsiza seve Zimbabwe Election Support Network tashushikana nekushungurudzika zvikuru kuti vanhu tine mwedzi mishoma-shoma yasara kuti tipinde musarudzo dzedu dzegore rinouya dza2023 kwatotanga kuitika mhirizhonga yakadai tanzwa kubatikana chaizvo nokuti zvinoita kuti vanhu veruzhinji vanofanira kunge vari ivo vanonovhotera kana kuti vanenge vachida kuvhoterwa vatadze kuparticipata kumaelections kana kuti kumaelectoral processes zvikuru sei madzimai uye avo vanorarama neurema vanobva vatya nekuvhunduka kana patanga kuitika mhirizhonga dzichikonzerwa nenyaya dzepolitics zvakare chiitiko ichi chaitika panguva yatakatarisana nechirongwa chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye vari kufamba vachiita maconsultations kunzvimbo dzakasiyana-siyana
ndikubatei muromo muri ipapo Madam Dingani izvo zvedelimitation izvo zvinobatana papi nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi
zvinoita zvakare kuti vanhu vasazoenda kunopinda maconsultations iwaya nekuti vanenge vave kutya zvakare mhirizhonga iyoyi yatiri kunzwa
zvinozoitwa sei zvazvinonzi vanhu vari kurovana vari kupondana kunze uko munyaya dzesarudzo idzi
tiri kungokumbira kuti mapurisa vashandise mitemo yenyika kuti vakakonzeresa kana kuti vanga vachikonzeresa mhirizhonga iyoyi vawanikwe vachisungwa uye the law to take course hatidi kuti maelections edu ange ari maelections anenge aine mhirizhonga tinoda maelections anoitwa murusununguko uye murunyararo semazimbabwenzi tisingarovane tisingakuvadzane tisingabvundusirane kana kukonzeresa kuti tsaro dzedu dzisafambe zvakanaka saka taita statement iyoyi seZimbabwe Election Support Network saka tinongoda zvakare kuti veNational Peace and Reconciliation vakwanise kupinda zvakare vachibatsira mapolitical parties kuti vawane vachikutaurirana kuti kana vaine kusawirana kwavanenge vachiita as political parties that not iyo interparty clashes or conflict vabatsire kuti pange paine kutaurirana nekunzwisisana uye mamastructures atinawo zvakare anotibatsira kuti tinge tichigadzirisa maconflicts atinowana pakati mapolitical parties semamouth party liaison committees akwanise zvakare kushanda basa rekuti paitike runyararo asi mapurisa ngavainvestigate vaite basa ravo vakonzeresa mhirizhonga iyoyi vasungwe ndokuti vanhu vazive kuti mhirizhonga yakashata especially kana chitaura nyaya dzemaelections uye zvinoita kuti vechidzimai kana vanorarama neurema vazokwanisawo kupindawo musarudzo vari macandidates kana kuti vari mavoters